In terms of the city of Orlando, hakuna mbonga mpopote yakawanda iriko. Zvakaitika munight club and hazvina kuita spill out kuenda kunzvimbo dzinogara vanhu.
Asi muri kuona here vanhu vachienda kunzvimbo iyi kwakapfurwa vanhu vachinoisa maruva sezvatinoona zvichiitwa kune dzimwe nzvimbo kana kuti zvakamira sei?
Yeah, ndizvozvo vanhu vari kuenda vachisvika vachinoisa maruva, asi nzvimbo yakaitikira zvinhu izvi ichiri nzvimbo it's still a crime area. Saka vanhu vanosvika chaipo pakapfurirwa vanhu hazvisati zvaakutenderwa, asi vanhu vari kuenda vachiungana pedyo nepaclub pakapfurwa vanhu vachiisa maruva, vamwe vachinopaoropa because in the same area ndo patori padhuze nehospital yeOrlando Regional. Saka vamwe vanhu vari kuenda vachinopa ropa, vachiita madonations emablood nezvimwe zvakadaro daro.
Mungazive here kuti pakange pane zvizvarwa zvezimbabwe here zvanga zviri muclub iyi?
Pamazita ataurwa iye zvinezvi papirwa mazita anokwana kuita iwo 29. Hapana mazimbabwenzi aripo ataurwa kuti pangangoda pane zvizvarwa zvezimbabwe. Club iyi iclub inowanzoendwa nevanhu vechispanish and iclub inowanzoendwa nevanhu vengochani nezvakadaro daro, asi sofa hapana maripoti ekuti pane mazimbabwenzi anga aripo.
Makatarisa kuti imomuno muamerica nyaya yepfuti nekupfurwa kwevanhu iri kuramba ichienderera mberi, zvii zvamungati imi sezvizvarwa zvezimbabwe zviri muno tingadzidzewo kubva kune zvatiri kuona izvi?
Dambudziko rekupfurwa kwevanhu kuri kuitika idambudziko rekuti muamerica hamuna mitemo yakawanda inoita kuti kutengwa kwepfuti kuve kuchiongororwa zvakanaka. Dzimwe pfuti dzinogona kungotengwa pamikoto, dzimwe dzinogona kungotengwa pamaflea market pasina kutsvagwa kunzi kuonekwa kunzi vanhu vari kutenga pfuti idzi vanhu vane pfungwa dziri kwesere here, kana kuti vanhu vanogona kunge vakarasa njere. Naizvozvo dambudziko guru ratinoona nderekuti dzimwe pfuti dzinongotengwa nyangwe nevanhu vanenge vaine pfungwa dzisina kunatsoti kweserei, vanotozivikanwa kunzi nana chiremba kunzi vanhu ava pfungwa dzavo hadzina kumira zvakanaka. Saka nenyaya yekuti inotendera kutengwa kwepfuti pasina kuongorora vanhu vari kutenga pfuti, dai kuri kunzi mitemo iyoyo yaivandudzwa kuti panotengwa pfuti pakwanise kunge paine anonzi ma background check.